Van Choke. Yeah. Kanda nyura murudo, dongo dako naiye. Kanda nyura murudo, dongo dako naiye. Kanda nyura murudo, dongo dako naiye. Dongo dako naiye. Kanda nyura murudo, dongo dako naiye. Kanda nyura murudo, dongo dako naiye. Kanda nyura murudo, dongo dako naiye. Dongo dako naiye. Andimbo zvivige kunge dende guvu. Akandiona anomanya oti dedi babu. Kiss ano suzumira achindipa lavu. Ndomunanzva miri wese anobata bavu. Rudo rwake ndiro rega rinondi takaberera. Kamubata rwego ega anotanga kudedera. Ndiri player player asi murudo ndaperera. Hanzi dasiri pashift ainoona iye. Kanda nyura murudo dongo dako naiye. Kanda nyura murudo dongo dako naiye. Kanda nyura murudo dongo dako naiye. Dongo dako naiye. Kanda nyura murudo dongo dako naiye. Kanda nyura murudo dongo dako naiye. Kanda nyura murudo dongo dako naiye. Dongo dako naiye. Mukandi bvisa chiremerera animbouya. Amatuke mukufunge ndebvu tiri kupfuya. Andidi kuzoita kaita mukoma Brian. Ndashungurudzwa nebhebhi ndobva ndanzi ndazvikuya. Ndega andigone zvoda tiri two. Dream moyo baby love iri true. 4-0 half time. 2 years to come. Tengeta nevana 12. Kanda nyura murudo dongo dako naiye. Kanda nyura murudo dongo dako naiye. Kanda nyura murudo dongo dako naiye. Dongo dako naiye. Kanda nyura murudo dongo dako naiye. Kanda nyura murudo dongo dako naiye. Kanda nyura murudo dongo dako naiye. Dongo dako naiye.